Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tinotanga kundirwadza sanenge taure zuva ranhasi kuti tino madzimai akarwa hondo anoti highlighted. Unoziva here kuti kune madzimai akarwa hondo akasvika mufront vakafront mune vakavata marutivi nevarume side by side havana nobody talks about them. The same vakadyiravo ndikakutaurira kuti majority emavetens vari kutaura waya upenyu hwavo hwakaoma fanika nhasi ndinobva kushushikana kuti takusvika mugore rechi4 fanimapori akasumuka achienda kunotaridza nekuono vakurumine kunge vachiiaiisamuti kuti paiva vachitambira bhatanenge ri 16,000 rpgs haisi kuvafanira paupenyu hwavo. Tarisai kuti vari paundestate vakanyatsobata kuti vangani vese angari makomanda kuhondo nevakadzi vakaita sana sembia vakarwa hondo vakasa anawadzanai anani vakawanda chinei hapana kumakaguida kunational hero national hero ndiye manationalist manationalist anoenda ivo shamari dzavo ndevakambosungwa kuiva vakarwa kuti chaivo vanosaridza national hero state.
Chii chikonzero chiri kuita kuti ivo vakarwa hondo vechidzimai ava vange vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura ichi?
Inyaya hombe inyaya hombe pakuti unoziva kuti pakutanda kuhondo hatina kuzuza nezano kana zvine dzako takaenda tichibva kuchikoro vanongozoosa chinhu kana vapuwa election ekaota rinemaofiti ende kuzeni mufunga vakaganeshezvitoazi hirozvigeri vachifunga takapusa hatina kupusa hatingangoramba tiri zvikukurudzo taneta taneta upenyu hwekugara makomredzi hunorwadza ee takasiyana hunorwadza upenyu hwekugara makomredzi mari yavari kutambira inorwadza penzeni yacho haitaurika inotinyadzisa.
Asi takaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana Chimbwido navana Muchibha vakabatsira munguva yehondo. Mutarisiri here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende?
Aya munoziva zvato zvakanaka here? Aditi tiri kuenda kumaelections ndeinonzi election kliniki muchirungu kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa because inini ndandiri pavetin ndirimowamwari heta vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know nikundicharonya nhasi havasati vavabhadhara why ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa neziwo maelections gore remaelections ndopavakurecognizwa kuti aya mamamavo vakabatsira muhondo ana Chimbwido ana Muchibha nevamwe maexizina zvangasina kuzoruvetwa kwakuzovaziya gore rino 2023 ende 2023 yacho isiku vachada kuvamatsira vachavamatsira rinhe ndopane question yangu why ye maelections kana makaperekedzwa pane vamwe makomredzi malidhas yedu anga ari muhigh command vamwe vacho vakanga vachida kutokanga waya vamwe vacho upenyu hwavo hakutaurike hakandi mention manemu zavo asiyezinenzi vakapiwa motikari ndishi towards elections vakapiwa motikari asi vaka 43 years zeveizi vanga vati vachigara panga madesisi vakapiwa motikari izvozvo towards elections saka komana kana kuri kuti vanhu vanorangarirwa gore remaelections zvinhu zvingakufadzei here kana uriwe pabasa rakoenzwa unongorangarirwa chete kana paita chimwe chinhu chaiko chinokugadzirisa
Asika mai dongo tinoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa nawo hondo varimo imomo kumusoro. Havasi kutaurawo here vachimirira kana kurwira madzimai?
Chokwadi variko. Chokwadi variko. Kuti mudambudziko ratinaro nderekuti one vanokwanisa kutaura vacho vashoma. Vamwe vacho vachitombotaura navo vachiti magita akasungwa mbira dzakona unozitaura uri pai ende unosapotwa nani tiri vangani zvakabvegwigwemaishu zvavairedza nemi madhimo akangodaro henyu kati tioneyo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mukabhineti macho ungauye nenyaya yaunoti ndiyana nokusapota hoze majority vari mahosi saidha manationalist kana kuti maexgitenis kana kuti maexprisoners saka handi tinotaura tiri pati.
Mazwa hurukuru yataita nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7.